Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, August the 19th, 2019. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are talking about yet another MDC demonstration, which was banned by the police in Bulawayo today.
If you want to join in that discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly right now on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
And Ntunga, the opposition MDC today failed to stage another march in Bulawayo after the police imposed a ban yesterday. The party's first demonstration that was supposed to be held in Harare last week on Friday was also outlawed by the police, saying the party had an internal of wreaking chaos and violence.
Yesterday, they told the party it could not go ahead with its intended march in Bulawayo as they had no manpower to monitor the protest. Mr. Nelson Chamisa's party went to court this morning seeking relief, but the presiding magistrate only issued a ruling this evening supporting the police. Yilo utaba esingalo zulukandaba Zimbabwe omuhle namhlanje utaba lokuvinjwa kwemihlangano yeMDC. Siyazi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu bebemele batshengisele eHarare besola umumo, besola ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto, besola ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa umnotho. Kodwa bavinjwa ngamapholisa kwabhaxabulwa abantu kwatshaywa abantu abaningi eHarare babotshwa. Namhlanje bekukobulawayo leli bandla belimele litshengisele beligijima ngempela viki lapha liqoqa abantu. Kodwa esikubonileyo umgcini sihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo labanye basuke babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi umongameli Mnangagwa waqilibezela kukhetho. Bamiswe enkantolo ke lamhlanje bavalelwe ngeSaturday izolo bebelokhu bephakathi balele phakathi namhla baphiwe ke ithuba lokuba bahlawule ibail $200. Ngamuntu emveni kwalokho ke kuthe bazakhululwa. Kodwa esikubonileyo ukutshengisela kwaleli bandla njalo kobulawayo kuvinjwe ngamapholisa esithi akeneli ngabala manpower yamapholisa ukuthi ebengamonitor abe MDC laba babona ukuthi kababangeli udlakela, kabadali udlakela. iMDC suke lapho yaya enkantolo yayaphikisa ke leso sinqumo ekuseni ilethemba lokubana mhlawumbe inganqoba umantshi engamalayo izaqhubeka ngokutshengisela kwayo. Kodwa esikubonileyo umantshi usuke wathi ekuseni khonapho eseqedile ukuluhlafuna udaba wathi hayi ngisake ngime kancane ngizakwethula isinqumo ngo-4 o'clock. Wabuya ke ntambama lapho wathi hayi amapholisa ngimalawo alungile kusinqumo asithetheyo sokuvimba ke ukutshengisela kwenu. Kusenzeka konke lokhu bekugcwele amapholisa enyakazela edolobheni, amanye egade amabhiza, amanye ehamba ngezimota, ihelicopter yamabutho layo ibibhoda ngedolobho. Abe MDC bathi balokudana kakhulu ngokuvinjwa kwemihlangano yabo le. Siza kuba labo ke khonapha kuhlelo ngitsho labezanu PF sizwe labo ukuthi kanti kungani bengafuna ukuthi leli bandla litshengisele.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu che Live Talk. Tiri kutarisa isu nyaya yekuratidzira kwanga kwakarongwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kwaonekwa kuchimiswa kuBulawayo zvichitevera kumiswa kwakaitwa kuratidzira uku kuHarare zvakare nemusi wechishanu nemapurisa. Takaona nezuro muzvare Tabita Kumalo webato irori reMDC vachisungwa uyezve nhasi vamiswa pamberi pedare ivo nevamwe vavo vachiwanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuro onga musangano uyu. Tazoona vachipuwa mari kuti vabvise mari yechibatiso vachizobva varegeredzwa zvavo. Asi taona zvakare pane vamwe vapambwa mushure mechiitiko changa chakarongwa kuBulawayo ichi. Tinoona tavatanzwa atichaenderera mberi nekuti pano tavatatsikwa nevakuru vakuru imomo mubato reMDC tina vajob skala vari pano vanesu nhasi vachange vari kutaurawo divi ravo pamusoro pezviri kuitika panyaya idzodzi dzekuratidzira. Tichange zvakare tichikurukura zvakare takara tichitaura nevamwewo vezano PF vachitaurawo divi ravo kuti sei vari kuona ivo hurumende ichikurudzira mapurisa kuti vawanikwe vachimisa misangano iyi. Antunga, we seem to have our guests, so I'm not going to go any further because we want to hear it from the horse's mouth, as somebody who actually represents MDC, led by Nelson Chamisa. Job Sikala is on the line, so you can take him.
Honorable Sikala, good evening and welcome. Honorable Sikala?
Hello, sir.
Yes, good evening and welcome.
Thank you very much. How are you?
We are good. Thank you so much. We saw in Harare last week you tried to demonstrate. The police said no. You made another effort in Bulawayo today. The police again said no, you can't do that. What say you?
No, the first thing that we want to share with everyone is that the Constitution of our country in terms of Section 59, which is now known almost by everyone, including King, provides rights to citizens of our country to demonstrate and petition. Section 67 of our Constitution gives our citizens the right to political choice. However, there are also special provisions in our country that regulate when people want to engage in issues of public gathering. They are provided for in terms of one of the draconian laws called the Public Order and Security Act, which is currently the operating law. The Public Order and Security Act provides that when an organization wants to engage in issues of public gathering, they must give notification to the regulating authority of a particular district. That is in terms of following the law and also the concept of constitutionalism. As the party that emphasizes the issues of constitutionalism, we made application to the police for us to be able to be allowed to exercise our constitutional rights. We made the applications both in Harare and also in Bulawayo. However, the regulating authority, to exercise the powers that are not provided for in terms of the Public Order and Security Act. The Public Order and Security Act only asks organizations to give notification, not to seek permission. So after having given the regulating authority notification of our intention to peacefully demonstrate in Harare and Bulawayo, the regulating authority used the powers that are not provided for in terms of the law by giving a prohibition order that they are not going to allow the MDC to hold the peaceful demonstration as per the application. So, however, our legal practitioners went to appeal against the prohibition order of the police in our courts, and however, the courts upheld the prohibition orders to which we are not sure why that could have happened. As the law is very clear that we can only give notification to the regulating authority if we want to demonstrate. So the first thing which this issue demonstrates is that all the democratic space in our country has now been closed. The aspects of following the rule of law, where as an organization has been trying to make sure that we follow the law to the letter, we have been shut down. We have been shut out of the courts. We have been shut out by the police for us to exercise the democratic rights that are provided for in terms of Chapter 4 of our Constitution. So what it means is that, one, there is now a de jure ban of the MDC in Zimbabwe. That the MDC is no longer allowed as a political organization to exercise the political activities that are entitled to political organizations in our country. We are not allowed for us to go and demonstrate. We are not allowed to express on behalf of the people the difficulties our citizens are currently facing. So we are in a very retrogressive situation where democracy has been put into the coffin. So the challenge that we have as Zimbabweans is that the MDC as a political organization is not allowed to exercise its activities as a political organization as provided for in terms of Section 67 of our Constitution. So basically, this is what I can tell you, that when even our members in Harare, we have had 90 arrests of people who did not commit any crime. There was extreme provocation against our people who gathered in Harare on Friday. There was no single violence that was committed by the citizens of our country in Harare CBD on Friday. Serious human rights violation against these people by the arms of the state. That is specifically people who have been in police uniforms.
We know kuti muri kuronga kuratidzira kune mamwe maguta, this Gweru, Masvingo, Mutare. Saka mchavi fambisa sezvo tichiona maeza kuHarare, mapurisa Murambidza, maeza kuBulawayo nhasi Marambidza zvekare. Going forward nema demonstrations iyayo amanga makaronga kumaguta aya, muchazvifambisa sei?
Chiripo ndechekuti sebato takangotevedzera zvinotenderwa nomutemo kuti zivise mapurisa kuti isisu tinoda kuti tiratidze. So kumaguta ese iwayo, Masvingo, Gweru neMutare, takazivisa mapurisa zvekare kuti sebato tinokumbira kuti tiratidzire murunyararo pasina mhizhonga mumagetsi atakavaka. So nokuona kurambwa kwaita Bulawayo neHarare, hameno kuti veukoko vachati kudii, asi zvinotaridza kuti aiwa, izvi hazvisi zvinhu chete zviri zvangoitika kuHarare nokuBulawayo. Yava nyaya yekuti nyaya dzepolitics dzamapise munyika medu muno dzadzipwa. Hakusisina vanhu vanokwanisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ange achiita zvaanofanirwa kuti vaite sezvinotenderwa nebumbiro romutemo. Saka chiripo ndechokuti iye zvino Zimbabwe demokrasi yafa, yaurawa. Hakusisina kutendera maopposition munyika. Izvinotaridza inoziva kuchirongo a de facto ban of the MDC. Zvinotaridza kuti pato redu ratobhanwa muno munyika kuti harichatenderwi kuti riite maactivities arinofanira kuti riite within the confines of our constitution. Saka ndo nyaya yatiri kuona kuti kunana Gweru, Masvingo nokwaMutare kwatakazivisa mapurisa kuti tinoda kuti titaridze tiratidzire murunyararo, mweya uyu wokuti MDC haifani kuti iite chinhu muZimbabwe unenge watekeshera munyika yose
Vaskala tombo kubasa imromo ipapo ni kufunza kuti zvamira zvakadai. Vamwe vatsigiri venyu vari pano pama platform edu VOA Facebook yeshona nemamwe atinawo vari kufunza kuti saka remangwana rakamira sei mbato renyu, pane zvimwe here zvamakuronga mushure mekuti muri kumbunyikidzwa pese pamuri kuda kuti muratidzire sekutaura kwamuri kuita?
No, chiripo ndicho kuti isisu tiri pacho rine sapoti hurusisa munyika ino. Zvakare tine obligation yokuti tinge tichizadzisa vimbiso nezvido zvavatsigiri vedu. Vatsigiri vedu tinomira navo zvikuru, asi chiripo ndechokuti hazvingakwanisiki kuti pamhepo yakaita seinoi nditaure kuti mangwana tichaita sei. Asi chiripo ndechokuti sebato renyu tichaita musangano wevatungamiriri venyu vachagara pasi kuti vadzeye nyaya yokuti toita sei sezvo maona kutadzipwa nyaya yedhemokirasi munyika musina. Saka toita sei nokuti maona kuti kuzivisa kwatanga taita kuti demonstrate kumaguta ese atanga ita kuti tiite tarambidzwa. Zvakare makare ati iwo izvo zvatarwa namapurisa ndizvozvo, hamufani kuti mudemonstrate. Saka isisi sotungamiri tofanira kuti tigari pasi tiise pfungwa dzedu pamwe chete tidzeye nyaya iyi tione kuti tingabuta nomufungiro upi uye tozozivisa vatsigiri vedu. Asi uye chandoda kuzivisa vatsigiri vedu ndechekuti musangano uyu tichamuita chimbi chimbi, ngavasanyunyuta zvavo, tichagara pasi sorutungamiriri then toona todzeya toonesana kuti saka tingaendera mberi sei sezvo maona kuti nyaya iyi yokuti MDC sepolitical party muno munyika yaakuda kutobvanwa.
Lo ke ngumnumzana Job Sikala, Honorable Job Sikala, lilunga le MDC njalo ungumsekeli kamgcini sihlalo webandla. Honorable Sikala, please do stay on the line. Liyamuzwa ke uthi sebezahlala phansi njengobukhokheli be-MDC babonisane ke ukuthi bangaqhubekela phambili njani njengoba amapholisa eqhubeka evimba imihlangano yabo okutshengisela kwabo emadolobheni wonke. Baqalile eHarare namhlanje bavinjiwe koBulawayo. It's 19 minutes past 8 o'clock. Abangaba besanda sixhuma kuhlelo namhlanje sikhuluma ngokuvinjwa kwemihlangano yebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Esilabo kuhlelwa ngumnumzana Job Sikala we-MDC lo mnumzana Tinotenda Chinyoka. VaChinyoka inengo ye ZANU PF. Mr. Chinyoka, good evening and welcome.
Good evening, it's Tinomudaishe Chinyoka.
Tinomudaishe Chinyoka, so sorry about that. Anyway, welcome, and why is ZANU-PF so unsettled about these MDC protests? What are you scared of?
ZANU-PF is unsettled about MDC protests? Where did you get that from?
Because you've been saying in Harare they are not supposed to be allowed to demonstrate. You have also been saying the same about their march in Bulawayo today, and the police.
And how did ZANU-PF say this?
Matemadanda is a high-ranking ZANU-PF official. A lot of ZANU-PF officials have been saying the MDC should not be allowed to demonstrate.
Yes, but the ZANU-PF is not the one that has issued the prohibition orders against the demonstration. That is the police. The police are not ZANU-PF.
ZANU-PF
is entitled to express an opinion, yes, but the police are not ZANU-PF.
Okay, basing on your opinion, why are you unsettled? What is it that, makes you uneasy about these demonstrations?
Well, the point I'm making is that no one is unsettled, so the premise of your question, I don't accept it. ZANU-PF is not unsettled. ZANU-PF is not unsettled by people demonstrating, but ZANU-PF is also aware that the last time these people demonstrated, they ended up destroying property, which government had to compensate, and making an observation that these demonstrations are not meant to achieve what is claimed. Is not sign of being unsettled. It's a sign of making a simple, educated observation based on facts, based on empirical facts on the ground. I'm refusing to accept the premise of ZANU-PF being unsettled. I don't accept that.
I'm not sure why you can't say that. Obviously, Mr. Chinyoka, because even ZANU-PF people like Pupurai have been threatening violence if the MDC should take to the streets. That's
that
why I'm saying
true.
You guys
not,
are unsettled.
No one has threatened violence. If someone had threatened violence, they would have been arrested. When MDC would have made a complaint to the police station that someone threatened violence. No one has threatened violence. You are mistaking making a robust comment about something that someone believes in as a threat of violence, I'm simply refusing to accept this. So for you to say that this is an obviousity, that's a new word for me, it's not something I accept.
Well, let's move on then. Marvelous.
Tine mterere aripa nare parishinori gaiti mbova tora tozuzuka kuna vachinyoka. Hello, caller. Hello,
Magari.
Tiri wadi tukutawara nanu yeswe murikupi?
Ndiyo chigwede South Africa, Pretoria.
Taura iti nzweva chigwede muriku nzwa ili mdariru.
Malera mbrugita msangano urugutonga weza no PFO. Msangano wakakara no mbindindoga. Watu pura eto gari kwa kata ura kache na chiti iwa. Watu kuse bumita batore MDC kuti rite na demonstrations munyika. But the constitution munyika inotaura kuti munhu wega wega une kodzero yekuratidzira kana asina kufanana zvinenge zvaitika. Saka musangano uyu uripo pakumbunyikidza kodzero dzavanhu kwete kuti vanhu vaite zvido zvavo sevagari veZimbabwe. Ndiwo mashoko andinawo ndiwo South Africa.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo.
Natenda.
Hello, vachinyoka, menu kana muri panhare, manzwa zvataura mutereri wedu, munogona kupindura yenyu ipapo.
Ndazvo zvataura, but manzwa zvinonetsa ndizvo kudai. Vanhu vanoteerera zvinhu zvavanoteerera vozvibata out of context. Handiti. Saka zvinonetsa kuti vanhu kana vachida kuwa zvavanoda kuwa, kuvarambidza kuteerera zvavanenge vachida. Chokwadi ndechekuti muZimbabwe munyika ine mutemo. Mutemo muZimbabwe unoti kana vanoda kuita demonstration vanoita sei, vanotumira tsamba yavo inotification kumapurisa. Mapurisa ovapindura achiti izvo vanoona sei nenotification yaitika. Handiti. Ndoda kukupai one example. Vanhu veMDC vakaisa notification kugweru vachiti vanoda kuita demonstration. Mudemonstration mavo vakati vari kuexpecta kuti kuchauya vanhu 100,000. Ndokutaura kuti vanhu 100,000 havachaungana pakati. Ndobva vataura ivo voga pachaungana vanhu. Pavakataura paya pa petrol station ndopavanoda kuunganidza vanhu 100,000 ipapo. Mapurisa vanofanira kutarisa kuti mugweru chaimo maregistered voters mugweri eben nomumukopa haasviki 100,000. Saka vanhu registered voters kwete MDC voters, total number of registered voters havasviki 100,000. Saka vanhu 100,000 vanobvepi. Zvoreva kuti kushatsvopa vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vouyiwa navo ipapo. Management yevanhu ava hapana unotaura kuti tichava manager so. Mapurisa kana vakati nemakumbiro amaitawo hatigoni kukupai mvumo nokuti last time pamaa mune vanhu 2,000 pakaitika violent mukakonewa kuimaintaina kuicontaina nemamarshals enyu. Saka nhasi munoda kuuya ne 100,000 munovagona sei? Handiti hazvina kushata izvi. Ndobasa ramapurisa. Mutemo unotaura kuti kana mapurisa adero munoendepi? mwenda kuna minister, mwenda kuna magistrate court. Iyo vanu manya ku high court, mutema utero, anti munowa. Saka na vanu vasinga zivi za vanoita, vachingo kenderera sehu kuya kubwa huru. Zvinonyetsa kuti kuvatetsere kuti vanozvifambisa sei. But vanoti kana zvadero vodzoka kuti ah, zvamupfifi yatirambidza kudemonstrate. Handinozvona. Izvo ndivo vakukonewa kutevera mutemo kuti mutemo unotifambai makati o. Saka kana vanhu vasingazivi vachiita utunhunhu hwavo kana utunhunhu kuya hwovapa maproblemu. Ngavarege kuzodzoka voti ah, after all pupurai togarepi wakataura zvakati. Pupurai togarepi muZimbabwe unotendedzwa kutaura zvaanofunga, unotendedzwa kutaura zvaanofunga kuti vaya vachiita decision kana vachirohwa vazive kuti ah, ezvamupfu ndezvavanofunga. There's nothing wrong kuti maite opinion yake kuti decision makers ndo kuti unofungei. Kubhuruwa iko zvino zvemabusiness vakaenda kukoti vakati last time takaputirwa zvinhu. Pana ava hatisi kuziva kuti vachaita sei hiti yamusa putirwa zvinhu. Iopinion yavo handiti. Saka vanhu wose vanofanira kuteerekwa. Zvino kana vodzoka kuti haa zvamupfu yatirambidza hai inongova kuchema kuna basa.
Mubato wenyu makadaro Ntunga.
Mnumzana tinomuda ishe chinyoka lilunga lezanu PF aliyamuzwa uyakhuluma ke lapho uthi bona kabayingeni njengezanu PF ngoba kabayikayisibo abavimba iMDC ukwenza ukutshengisela kwayo kodwa ivinjwa ngamapolisa. Silo mnumzana Jobs Kalanjalo weMDC. Siyithathe umlaleli ecingweni uMbongeni Sithole. Kunjani Sithole?
Ngiyaphila baba njani?
Hayi siyaphila, kunjani lapho khona?
Hayi lapha ku right akunandisi.
Ha kuphose lakho.
Mina into ezoyiqala nje ukuyibeka ukuthi inkinga nje ukuthi eZimbabwe umthetho wangkhona awuhambisani nabantu beZimbabwe. Usuka umele ibandla lezano PF. Yonke into nje eyenzakalayo ngibona izano PF kuyiye emamelwayo kakhulu. Ikakhulu wona amalungu ezano PF into abayikhulumileyo into ukuthi umthethandaba yiyo into ezolandela. Kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo laphaya. Kahle kahle amapholisa kakuso mapholisa eZimbabwe abantu ngamapholisa ezano PF. Namasotha ezano PF le lento leyo iyacaca vele kudala lento iyenzakala funa lafika kakhulu ukuthatha kukamnangafu umbuso. Siwabonile amasotha kube yiwo angenayo kugovernment ukuthi lento leyo vele izoqhubeka isikambi kakhulu. Abantu beZimbabwe basenkingeni enkulu kakhulu okubuhlungu kakhulu okokuthi iZimbabwe nayo iyakhona ayi kumnyama kumnyama. Angiboni kukhanya mina phambili ngoba abantu beZimbabwe laphana bazothala nzima njalo bazodla nzima ngezano PF. Njengandlela umthethandaba oyiyothe uthatha ngayo uhlangothi kwizano PF yonke into abantu bezano PF kababoshwa. Ma ngabe kuyibo abaqala abadala amacala kuthiwa kuhlale phansi benze ikhomishini kodwa izinto bezibona wona ukuthi amasotha yiwathaya abantu kodwa kuthiwa kwenze ikhomishini. Ikhomishini yakhona kungayibophi iyakhulunyiswana bayaxolelwa kuyayekela kunjalo. But i-MDC ma ngabe kuyiyo eyenze into ivele kasheshe nje bababophi kuyini kanti khona lokho? Why kunjalo? Le ndoda loko siyakhuluma ukuthi izano PF ayingeni ndawo kulokho kodwa siyababona kuyibo ababekhuluma osematandi ukuthi izinto kazibe kanti izinto kazibe kanti. Kube yiwo umthetho futhi okulandelayo khona lokho. Kube izano PF ebedemonstrator kube ivunyelwe kodwa ngoba ngabantu abaphikisana negovernment le ekhona siyababona babotshwa. Kuyinto ebuhlungu kakhulu lento leyenzakala eZimbabwe. Isikhatha lethu angazi ukuthi linjani sikabantwana beZimbabwe sihlupheka kangaka. Izano PF yona kayibuboni yini iqhubeka iyalungisa izinto from 1980 belungisa izinto. Izinto zakhona zingabonakali ukuthi benza njani. Phela umnangagwa uyafana nomgaba akulanto ethizileyo laphaya. Kuwe kukhethu siyayibona ikhothi imela izano PF kodwa wayengatshongi ukuthi njengoba na abantu bengafikise ngokuthi impumelo yakhethi ihambanga kahle wayengatshongi ukuthi ikhethe liphinde. But sikubonile umthethandaba umela izano PF ukuthi izano PF yiyo eliwinileyo ukhethu. Ma ngabe ngo-2008 umgabe wadliwa ikhothi yamela umgabe futhi ngathi ukhetho kaluphinde ngoba bebona ukuthi izano iyedliweyo. Kathe bebona ukuthi izano PF yeliphambili umnangagwa kukhethu ngathi hayi ikhetho kangeke liphinde. Yini yonke naleyo
Sithole, ngubambe umlomo. Ngubambe umlomo Sithole. Ngubambe umlomo.
Ihlukumeza izano PF amapolisa lawo azodla nzima lamasotha lawo bazodla nzima webhizi yokubehamba ngamahashi lesidini isidalo yonke leli yezimoto bazozebawe ngezindiko zezabahamba
phezulu Sithole asilalelane phela asilalelane Sithole ngithi iMDC ingenzani pho ingaqhubekela phambili njani namafithane
iMDC yena lento le iright into abayenzayo into ekhona sokufanele ingene ngenkani ezitaradeni noma batsha noma bayenza njani akunandaba vele sifile ngoba sifile nje sihambe ezibhedlela kulamithi akunakudla kunani siyafa siyaphela izanu pf na izozilandele ngoba yena lo okhuluma naye manje ezanu pf na uyakubona iMDC kayiqhubeke yenze khona lokho ekwenzayo ngenkani nako siyayibona isodani izigcine nayo bevuma noma bengavumi kahle kodwa siyawabona onke amazathu eyitoya bengathandi bethanda kumele nathi sikwenze kuphela abantu bezimbabwe kuzeze kulunge kuphela ngisho yena amapholisa nazo zavume namasosha zavume
siyabonga mlaleli
siqhubeke ngakho khona lokho ekwenzayo
siyabonga Sithole ongena kuhlelo aha ithukuthele impela Leon Sizwa ngilethemba lizwile ekukhulumayo angisoze ngiphinde olendlebe uzwile timbozo wakwa Morivas Khala Manzo azwiri kutaurwa na vatinomudaishe Chinyoka mboti payo pfungwa dzenyu
chokutanga ndoda kuti mukoma wangu tinomudaishe Chinyoka azvisi chokwadi kuti MDC yakamboita mademonstrations akaita violence munomunyika mademonstrations edu ese atanga tichiratidzira mukati memigwagwa yeHarare kwemakore maviri apfuura aripo anoonekwa navanhu vese even nyango vakaenda paYouTube vanomaona hapana kana glazi rimwe rakambopushwa muguta reHarare kana vachitaura mademonstrations apfuura haana kushevedzwa neMDC sepata akashevedzwa neZCPU uye nama citizens omunyika yemuZimbabwe saka ndizivi kuti ava vachinyuka zvavari kupomera kuti vanhu veMDC vakaita violence vanozwana kupi iyo MDC isina kumbobvira yadana demonstration yakaita violence in our country zvakare pakarambidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviratidzire muHarare nokuti prohibition order yakauya pakati pousiku womusi wechina chishanu chacho chevhiki yapera ririwo zuva rakanga ichifanira kuti vanhu vademonstrate vanhu vakangomukira kutaundi vasina kunzwa kuti pakanga paita kurambidzwa kuti vanhu vademonstrate vanhu muHarare vakagara pasi vakagwadama hapana kana munhu wakaputsa kana kapu zvayo mutaundi apo vakanga vachipondwa vachiitwa abused namapurisa vamwe vacho vakakuvara mbuya vanga vasina kana mhosva yavanga vakaita vanhu vakagwadama vakatanga kunamata vakavingwa namapurisa vakapondwa ipapo vanhu havana kumboita hasha kana shungu zvokuti vasandi vachiputsa muHarare saka kana vachitaura kuti MDC inoita mademonstrations ari violent api ngava sada kufananidza mademonstration akanwa nemamwe maorganizations womatine MDC techipiri vachinyoka vataura mashoko andikashamadza nokuti zvikisa zvikuru okuti zvinonzi isizvo application yedu yokugweru takataura tikati tinoexpecta kuti kuchauya vanhu vanosvika zana rezuru that is 100,000 people isisu tsamba yedu yenotification yakaiswa kuregulating authority yomugweru vakaiwa netitsamba yedu yatakaisa kumapurisa nokuti isu nyange zanu pf painoita maapplications kameno kana vaita maapplications panenge vachiita misangano yavo hatina kumbozera takawana access kutsamba dzavo dzavanoyera kumapurisa saka zvinoreva nokutaridza pachena kuti zanu pf inoruoko
munyaya dzema notifications akaitwa nebato redu kuma regulating authorities ese muzimbabwe vazi vasei kuti mutsamba iyoyo because tsamba iyi yakanyorerwa kuna regulating authority anova officer commanding gweru ndiye ega mwene anofanira kuti apate tsamba ino kuziva zviri mukati mayo vachinoka muzanupf vazviziva sei kuti kugweru MDC yakati iyo ichange ichiunganidza vanhu 100,000 iwo vari munhu webato zvinoreva kuti maapplications edu ari kuendeshwa maoko ezanupf ndiyo inopa madecisions uye zviri pachena kutaura kwese kwanga kusvika nyange navateereri kuti vamatema danda vakanatsokutaura musi weheroes day kuti hakuna demonstration inoitwa muno munyika uiwe mujournalist unoda kuteerera zvandotaura ivo here kana kuti zvaunofunga iwe kana zvimwe demonstration inoita hakuna demonstration iri kuzoitwa muno muzimbabwe saka zvinotarisa kuti zanupf yava kutya vanhu ende ukaona bato rava kutya vanhu zivai kuti ralosa legitimacy yokuti irambe ichitungamire nyika iyoyo nemhaka yei vachitya kuti vanhu vangodemonstra zvine runyararo mutemo unoprovhaidha kuti konvhina anenge akonvhina nyaya yedemonstration kana demonstration yako waitaura kuti ichava peaceful ikaita violent anosungwa why didn't they allow MDC kuti demonstrate kana kwaita violence then the convener was going to be arrested for breach of trust yaanenge aiswa mumo pakuti aexercise constitutional right yake zvinongotarisa bedzi kuti varume ava vari kunyepa uye zvekare havasi kumira pachokwadi nyaya iripo kusha vanhu vakundikana kutonga nyika ino hapana chinozikanwa zvinozikanwa munhu wese zvokutaura kwaita vachitole zvinhu zvakwira muno munyika vana havachakwanisi kuenda kuchikoro maticha ari kukora 403 rtgs inova iyo $40 mapurizi muzvitoro ari kukwira zuva nezuva peturo yatowedzera futi mutengo wayo nhasi vana vezimbabwe vakaura nenhamo varwadziwa vada kuti vangotarisa chete kuti hai vakurwe tatambura nenhamo uye tarisai muone kuti nyika ino vanhu raramo yedu yagozha chamunoshaya kuti vanhu vataurie izvozvo chii nemhaka yamuchisa vanhu ndo mubvunzo wandinawo kuna vachinyoka
vachinyoka manzwa zviri kutaurwa navasikala vabvunza ivo kuti imi makaziva sei uwandu hwevanhu vakange vakokwa ivo kugweru kana musinei nechekuita netsamba dzavanenge vanyora ivo seMDC kumapurisa
ndamuhwa asi vasikala chavanokangamwa ndechekuti mubato mavo mune ndumure dzine wara nebapu saka zvadzinoita ndezvokuti tsamba ichindiwana yekumapurisa inotogwa pikicha yokandiwa mumawhatsapp gurupu yokandiwa mumatwitter yohumwi vanozviziva ava vasikala kuti vanhu vavo havana zvifuva zvachose ndomatinoivona imomo mumatwitter todoziva kuti ndozvavari kutsvaka izvi nomuzvimawhatsapp gurupu mumavanotiisa vachifunga kuda tiri nhengo dzavo isu tisiri hatibudi tinongoramba takanyarara takati zii tingoona hedu zvinozuwiwa iyo zvino kuda ndichahodzingwa zvavaziva kuti muchigurupu chavo chinokuda vakavona kuti ndakazviona chitsamba ichi pavataura pokutanga kuti izvo MDC haiti yakaita mademonstration ane violence izettu vandifadza vasikala nokuti vari kubvuma kuti kwakaitika mademonstration ane violence asi vari kungoti hasi avo asi todzoka ipapo chinoonetsa kuMDC ndicho kuti kwakawandisa magweta vanoshanda nezvinonzi matechnicality vasikala vari kuda kushandisa technicality yokuti wakaisa notice yokuti ngatiite demonstration izettu hasi MDC saka yanga isiri yavo asi vanokangamwa kuti paya pavaenda kukongresi pavo vamonzora vakabuda vachiti pai ndaita chichemo changu chemabatigo andiri kuita kuwana chigaro cheupurezidendi kumastakeholders edu izettu ndio baba vedu vakatipa Gigbet. Saka izvokuti kwai pano mutsauko pa MDC ne ZCTU ma demonstration i technicality yema lawyer hazvina zvazvinoreva. Masapota vakainda ku demonstration vakanoputsa zvunhu ma MP vaiinda mumadhorobha akasiyana siyana kwedu kunana Gweru uku munana Kwekwe vachiunganidza vanhu vachiti vakomana manonoka kune dzimwe nzvimbo chatsva ma MP AMDC ndo vanhu vakaita violence ndo vanhu vanofanira kuti iko zvino vachipa assurance kuvanhu vokuZimbabwe kuti iko zvino bhataronga apa zviuru zvinosvika mazana zvevanhu kuti vafambe vainde vanoungana pafuel station hatisi kutitaronga zvakati 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 kuti vasapisa vasikala vari kuti paizvo makaregerei kutekurega vanhu vachipinda murod kana vazoputsa zvunhu movasunga asi zvazvinonetsa ndezvekudai kana munhu uri uchida kuonekwa kuti uri fuza wakapusa uri munhu unorega unorega zvinhu zvichiitika maitikiro hazvinongoitika mazuva ose asi uchitarisira kuti zvichabuditsa outcome yakasiyana kana pasina outcome inochinja unoregerei chinhu chichiitika kubva pokutanga chinofanira kuva ndechokuti avakomana vasati varatidzira ngavatitaridze kuti vadzidzisa mamarshal avo kugadzirisa violence ivo ndo vaidai vakabata vanhu vanga vakaunganidza masaga emabwe avaida kuhoposhera nawo mahwindo muHarare akabakwa namapurisa vasikala vanoti paizvo vanhu vakarambidziwa namidnight kana vanhu vabakwa pakati pousiku kuti vane zvavakaronga tomirira here kuti kutange kwaputsiwa vasati vavuya hongu kuratidzira zviri muconstitution asi ndati kana mapurisa vaisa prohibition order mutemo unotaura kuti munoita sei hapana kana nzvimbo imwe yavakambotevedzera mabheta ose emdc zviri mumutemo kuti vanofanira kuita sei ivo chavanoita kumanya kuenda kuhigh court vatinoziva kuti vanononyimwa kuhigh court nokuti chavanodava chokwadi chaicho kungoda kuratidza kuti kuZimbabwe kunoku zvinhu hazvina kumira mushe nokuti vanhu zvavati shamwari dzavo dzemhiruko hadzinyanyi kuverenga hadzinyanyi kudzamisa pfungwa dzadzo muzvunhu vanongoteerera nhema dzavanoudzwa kuti mangabva ukaipa voti oraiht tini zvataugwa namdc ichokwadi avo vasitole vanga vachipaumba vachipa handei tienda nenkani tinobisa nenkani hai bodo
vachinyoka saka muri kuti zvinhu zvakamira zvakanaka here munyika
iyozvo hasizvo zvandataura nyangwe purezidendi chaivo pavakataura patv kana dai vasikala vanga vakavateerera havana kuti zvinhu zvakanaka infact havana kuti zvinhu zvichanaka mangwana vakati izvo takatarisira aperiod of painful reform kureva kuti zvinhu zvakaoma zvakaomera tose uye takatarisira kuti mazuva anoteverawa zvicharamba zvakaoma asi mareforms atiri kuita ndeyekuti zvinhu zvigonaka kana vanhu vakapinda mumugwagwa musi wa16 august kana kuti musi wa20 musi wa21 hazvirevi kuti izvo kokokora inenge yakuita 2 cents mushop kutarisira hakugadzirisi zvunhu
tingaubatai muromo
rei chose ndibatei muromo ini handirambisa vasoni
okay achauya kwamuri chauya kwamurizve vascalasi tateke avalaleli lapa kufacebook ekasini letu leVOA Ndebele kulosimephi moyo uthi wena sebefuna ukwenza ilizwe engani ngelabo bodwa kuzoba lo Sindo Enindlovu uthi wena even ZANU PF youth said so on live. Isaac Piri uthi wena sabona msakazi mina ngicela ukubuza uChinyoka ukuthi uyavuma yini ukuthi amapolisa aba lobudlwangudlwangu eHarare mhlaka 16 August 2019 na ngiyabonga siyabonga uxhaso lwenu valaleli abasibukeleyo kufacebook kanye la kuma websites ethu ngisho lani abakhongozele emisakazweni. Udaba esingalo lamhlanje ludaba lokuvinjwa njalo nje kwebandla leMDC ukwenza imihlangano yalo yokutshengisela inhlelo zayo zokutshengisela. Sibonile bevinjwa ngamapolisa eHarare, namhlanje bavinjiwe njalo kwaBulawayo. Esilabo kuhlelo lamhlanje ngomnumzana Job Sikala Honorable ongwe MDC. Lo mnumzana tinomudaishe Chinyoka owebandla leZANU PF.
Antunga, I think we have callers that have been waiting patiently, and then I'll come back to read the messages. Trukwa ona pano pa VOA Facebook page. Yodiyo isho na sarigaiti mbuenda kumtereri. Hello, caller.
Hello.
Hey, trukuta ora nani uyeze, muri kupi?
Muri kuta ora ona sibanda, ndirimu nomu sauda seka mura kundeke.
Chaura itins.
Ah, ndingade kubunzo wachinyoka kuti kana vachitarichira noise ingaitwe nema demonstrators MDC so called. Ko mapurisa akanga aripo here, akanga akaunganira here vakomana veZANU PF vaida kubatsira mandingirini ma mapurisa kuzobata noise inenge yatangwa ne MDC.
Aiwa, tichazo taura yenyu.
Chino chino, leke kuti vachinyoka, amena tima kumbreja tana umu Zimbabwe wakabonya tumira sehi. Yekuti kana mchi yato rangarira zaka naka naka ka, munu wana kuti Zimbabwe ichirwa ne regime ya Smith. Kairwa ne regime za kaita shekura ambizo kana kumbunyikizo kwa freedom of expression. Zimari zirikuto wana vachinyoka nishangari jawa. Saka taane mwe Smith wechikema here muZimbabwe ngavanzi anso ipapo ndatenda hangu.
Ya tinotenda tichatora mumwe mutereri tozoenda zvedu kwavarege. Itore mumwe mutereri. Kola, hello. Hello, kola. Kola, neno timuchiripo here nekuti ndanzwa kuti mambomira kwenguva yakareba. Muripo here, kola?
Hello.
Ehe, taura itinzwe. Tukutaura nani
uye zvino.
Ehe, taura itinzwe.
Ndi Donald Mambo Magrasenberg.
Ai wataurai mkoma Donald.
Dango patateverana mkoma wangu Sivanda kuti vari kuno Grasenberg.
Ehe taurai nemuti gaga ga nekuti nhasi pane pana honorable Job Sikala vari pano, saka kana muda kuvabvunza zvamunoda kuvabvunza mbva mavabvunza kana kuvunza vachinyoka tibva tango gadzirisa pa program pedu. Taurai yenyu.
Ah ndinoda kungosimbisa va Job Sikala nekuva morosa hangu. Ah vachinyoka handiti handi ndinotaura kwavari. Asa, zina chile zogu dita.
Aiwa, chende rembele zwenye, wari ipondo funga
wapu zwa. Asa, huku dawara kuti. Kisi si mchawa wadao kazibia, jini chaka kuti mapurika ndo wane mbumo yegu. Mapurika ndo mbumo zili, suwa chiti, jansi mbumo zili, sa. Chukuta fakati. Noti kuti yo mapurika ndo wazo ipindi, samba jia, da huma wako wana washi nyonka, zili, sa kuti, nagambo kuza, ya dema felazi. Nikati, naka wa mtoji wano wa sekuru wangu, zino baza kuti uene ama ya dao. Asa, wato wa zita. Vachitaura vachiti kwai mchayo kwababa maniwa mashoko okuti vaingoziva havo kuti hazvibudiriri tichakurovai tichabudi asi hazvina zvazvo mhosva mwari ndiye anoziva tidimavhenazi vakuitora vachinyoka kwabati tinoziva vana varugare gumbu vaimbotaura vachidaro vachirimo mutangano uyu but now vana vamupoko vavakutiza nhasi havaivamo mutangano imomo vachinyoka mutaurai muchiziva zvamuri kutaura nokuti mangwana zvichakupandukirai mungava imo mutangano imomo nhasi mungavaaa.
Koma Donald, thank you so much. Tinotenda vachinyoka musati mapindura. Timboenda kuna Vaskala. Honorable Sikala, we saw some of your colleagues Imimi pachenyo makasungu a few weeks ago, then this weekend, your chairperson, Honorable Tabitha Khumalo, and six others were also arrested. And their crime, publishing falsehoods by saying that there was rigging in the last election. What's your take on that?
Mazita, you signed up in Lombuzo, you walk across the Sabudai. The grinding board turned out to Pindiri, Panezuza, Titaori, Zatora, Navach, Noka, Shambutam Shim, without Tiranga. Nayo Tanga, the Okutuach Noka, Latora, Yokuti, Kune Matombone, Riken, Chaka, Nonga, Pagatosi, Kuna Mapurisa. At his Zivikuti, Larmeva, Avanania to say. Kuti wanoti wakanonge rekeni pakati petown muna first street ndomswe we china usiku nyaya ii zani kuyevu ya gara yari mabasa ayo kuti wano creator evidence yawe yenema kuti wawane kujimiri abani zino ziziva kuti mugore la 1981 waka ndo isa zombo mumaprazi batore zapu rakaita kuti vandoita genocide rokuponda zvuru nezvuru zvavanhu kumatebeleland dziri nhema dzezvombo zvakanga zvaplandwa nezanu pf so tinoziva kuti mapasa epatora vachinyokai rokunokwera vachinotorereke kumbareo namatombo aya aindonatsotariswa kuti akatobva pamutoko chaiko chaiko kuti vabudise vachiita zvokuti upowo wokuti vatarize vanhu mabasa ezanu pf tinokuzivai makauraya vanhu zviuru nezviuru kumatebeleland panguva yebhukura hundi mavanyepera kuti vakanga vakavike zvombo mumapurazi avo so tinokuzivai ndomaitire enyu okuti muwane kuponda vanhu nokuvaponere nhema nokuita plangi zvinhu zvenyu mobva mazviti ndezveopposition so izvo musakura muchifunga kuti tiri vana vadoko hatina kupusa tinokuzivai ndomaitire enyu techipiri mataura imini muchiti ndati vetsitu yakaita demonstration in violence is not correct and it is also false. I did not say that, but I told you that we did not call the previous demonstration. All the demonstrations that we called were peaceful, and the evidence is very available both on the YouTube and in other platforms. So that you must be able to distinguish on what I have said. Secondly, for him to try and put the MTC ZCTU as one thing, yo manyepo. So, vachinoka, vanota kuponera kuti MTC, makawanda makweta, vanota kushandisa ma technicalities. Iwo vanoziva kuti, at law, ZCTU is a legal persona on its own, with a distinct constituency, yavashandi. MDC is a distinct legal persona also on his own. So for him trying to merge the two, Jagabanana, Nobuka Kuti, Jaitwana Mao veteran, Toti Ashwane Zanupio. Mao veteran would have acted on their own outside the operations and also the action and also instructions of Zanupio. So for him Kutada Kutita Chinwan, Vashinoka Apa Makwanewa, said but I think you could have known it that this organization voluntary organizations that are created in terms of our laws. And each organization has its own distinct constituency. ZCTU, Iripopa Kumiriala Shang, is its MDC, Pasaredu, Geroku, Vilanyate, Matode, Venika. Sakara Mataura, Imin Mkiti, Vanu, MDC, Vanita violence. Excuse your mother to seven zeta kuponda vanhu. Nomushure chishanu makaponda vanhu muHarare zvakaonekwa pasi rino rese. Chavanga vaita chi? Tudze vachinyoka mhosva yakapara vanhu vaya vakapondwa nagogo vaya vakapondwa muna Nelson Mandela vakazvigarirwa pasi. Chii chamakavapondera? What really crime did those people committed in town? You only enjoy abusing human rights. And you know that your political party has a history from 1980 up to present of having abused people's human rights in our country. and you want to hide to hit a net kuwanda ne manyepo or put MDC in violent. The most violent political party is ZANU-PF. You killed 20,000, more than 20,000 people in Matabeleland from 1980 to 1987. You killed it. MDC supporters from 2000 up to present, we are almost 5,000. How many people have been killed in 2008? The long and short sleeve.
Okay,
this is a violent party. Where have we ever killed anyone?
Honorable.
My brother, give us evidence of a single person who was killed in this country by the MPC for him trying to level us to be a violent political party.
Okay, hold it there, Honorable Scala. Honorable Scala, hold it there for me. We are running out of time. We have 4 minutes remaining. Uyakhulumalapha ubaba uSikhala uthi kungamanga ukuthi ibandla labo libandla lodlakela. Uthi nxa kule bandla eliphila ngodlakela eZimbabwe, libandla leZANU-PF lona athi labulala abantu abafika ama 20,000, 30,000 ngesikhathi sombhuqazi weGugurahundi. Ngakho akulunganga ukuthi ubaba uChinyoka athi EMDC libandla lodlakela. Ibandla lodlakela elilodlakela iZANU-PF ngokutsho kuka Honorable Scala. VaChinyoka anzi naba Scala matombo aya akabva kumtoko meno azi matombo echembereze kwaChivieri. As it don't answer that, Mav, go with Chinyoka.
Vachinyoka muku peta zvedu hurukuro yedu manzwa, vazhinji vanga vari kutaura pano, vachishorawo zvimwe zvamama taura. Motipa, asi moti muchidimbo mongoti gagaga nekuti nguva yedu yadyanana. Kuti imi nezvataurwawo navasikala munoti chii kune mazwi avataura.
Ndatendai. Vanhu vanotizo hanzi vanhu vanosora kuti kwai zvatagwa naChinyoka vachimisa mudana hai kumuteerera kana kusamuteerera zviri pamuri, asi chokwadi ndechekuti mukutaura kana munhu ukatora nguva refu uchingoteerera vanhu vanowirana newe, kazhinji kazhinji unopedzisira wava benzi, nekuti zvimweni zvaunenge uchiwa zviri chinguva zvavanofunga kuti unoda kuzviwa. Kana vanhu vakawa chokwadi chimwe chakasimba, kazhinji vanogwadziwa nemwoyo voti hawo ingadai asina kutaura nokuti havadi kuwa chokwadi ichocho. Asi muno muZimbabwe zvedu isu savanhu tongoda vanhu vanofarira kuita shamwari dzechokwadi, you know, people who are friendly with fake, kwete people who like my alternative fake. Chandisingadi kupindura kuna vasikala inyaya yavapinza kwokupedzisira yeGugurahundi. President vedu pavakauya ava vanyuwanya, chimwe chezvinhu zvavakaita pokutanga kutsvaka madhishi okumatebeleleni, vakati ngatiitei kuti ogani yedu yenational healing iyaitange kutarisa nyaya iyi. Saka nyaya yeGugurahundi haisi nyaya yokuti tongori zvedu tadhakwa tiri padoro kana tiri paredhiyo tongorasha muromo tichiti hei kwakaburawa vanhu 30,000 mukaa, haidi kudero. Inyaya inogwadza vanhu vazhinji, inyaya inoda kuti itaure zvakanaka
kenyikachimuchidimbu vachinyoka. Saka
muchidimbu imomo hakuna vanhu vakapondwa musi weFriday toda kuvahwa. Hongu kana vanhu vakaita inonzi illegal gathering, mutemo muno muZimbabwe plus international human rights law allows the police to disperse an unlawful demonstration.
Thank you very much, Mr. Chinyoka. Please, thank you very much. Would like hello, Mr. Chinyoka. Maika basa tochingopedzisa navasikala.
In fact, I might not fit in because we have breaking news. We are learning from our correspondents that the police have issued a prohibition order against the MDC's Gweru rally.
So let's get Mr. Scala to comment.
Mr. Scala, 30 seconds, and strictly 30 seconds.
The MDC leaders are currently under siege since the rise of the current administration in Zimbabwe. Almost all our leaders have been arrested, starting from the period when our Secretary for Presidential Affairs Committee was arrested, our current Vice President Tendai was arrested. So far, there are more than 21 leaders of the MDC who have been charged.
Unfortunately, Honorable Kala, we have to leave it there. Thank you so much, Honorable Jobs Kala of the MDC, as well as Kinombu Daishe Chinyoga of ZANU PF. Good night, I'm Tunga Milinkoma.
And I'm Marvelous Msanganya, who you think? Have a very good night. See you tomorrow on Let's Talk.